Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omu. Le, yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Chidosa marazakara manero anasi, uri musi wechishanu chikunguru 16, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikaramba tichivarairwa tinorambawo zvekare tisangana nedambudziko revanhu vakawanda vari kuramba vachibatwa nechirwere ichi. Oyowo zvekare vanhu vari kurasikirwa neupenyu hwandu hwavo huri kuramba huchiwanda. Saka dambudziko guru ratinaro idambudziko rekuvarairwa.
Wandu wevanhu vari kubatwa pamwe nekufane chirwere cheCOVID-19 woramba uchikwira. Dare Constitutional Court rinonzwa uye kusendeka parutivi mutongo waro panyaya yakaiswa mudareiri navaMax Mpungu ava vari kuda kuti dareiri rirase mutongo wedare reHigh Court wekuti mukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malawa vaende pamudyandigere. Sadhiki inotadza kuendesa mauto ayo kuMozambique sezvakanga zvawiriranwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi masere nevatanhatu kana kuti 86 vakafa neCOVID-19 kusanganisira makumi maviri vakashaya muHarare pakati pa 9 kusvika 13 mwedzi uno avo vanga vasina kuziviswa nezvavo. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nyika yose pazviuru zviviri nemazana mana ane gumi nevasere kana kuti 2418. Vanhu zviuru zviviri nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 2491 vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro vakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri pazviuru makumi manomwe nezvisere nemazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 78872. Bazi iri rakazivisawo kuti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 wakadarikawo miriyoni imwe chete kuenda pamiriyoni nezviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana maviri nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 1,036,252. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakasvikawo pazviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nemazana matanhatu negumi kana kuti 630,610. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti chiri kunetsa iye zvino ndechekuti vanhu havasi kutevedzera mutemo wekudzivirira kupararira kweutachiwana kunyange hazvo hurumende yakadzika matanho ekuusimbisa. VaRusike vanoti semuenzaniso veruzhinji vachiri kuramba vachiungana pandufu uye kubatana maoko pamwe nekusasiya mukaha pakati pavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati zvinosiririsa zvikuru kuti vagari vemuZimbabwe havasati vapindwa nekutya maringe nechirwere cheCOVID-19. Iye zvinoizvi COVID-19 haisisiri yekuverenga mumapepa nhau chete, haisisiri yekunzwa pamaterevhizheni kana pamaredhiyo. Iye zvino yapinda muchero mhuri imwe neimwe yatosangana nedambudziko reCOVID-19. Saka vanhu tikaramba tichivarairwa tinorambawo zvekare tisangana nedambudziko revanhu vakawanda vari kuramba vachibatwa nechirwere ichi. Togosanganawo zvekare nedambudziko rekuti kuzvipatara kwenu pari zvinoizvi kwazara. Zvipatara zvikuru zvizhinji hazvisisina kana mibhedha yekuti kana munhu ukarwara ukwanise kunge uchinopiwa mubhedha. Oyowo zvekare vanhu vari kurasikirwa neupenyu hwandu hwavo huri kuramba huchiwanda. Saka dambudziko guru ratinaro idambudziko rekuvarairwa.
Sei madaro vaRusike?
Vanhu havasi kutevedzera maguidelines aya akatarwa neWHO aya. Vanhu havasi kutevedzerawo zvekare iyo lockdown iyo hofu iyoyi. Tungona kuti mitemo mizhinji iri kuiswa inongori mitemo inongoramba iri pamapepa. Mitemo isina implementation yakakwana. Nekuda kwekuti veruzhinji tiri kuona kuti havasi kana kupindwa nekutya kuti mavariyensi atinawo pari zvinoizvi ecovid-19 ane ukasha. Vanhu vari kufa hwandu hwavo tikona hwawanda vari kubatwa nechirwere ichi kuramba uchiwanda zvekare.
Tiri kunzwawo varusike kuti kunyange paine mitemo yekunzi vanhu vasaungana mundufu umu vanhu vari kuramba vachingoungana vachipfuura nhamba dzinenge dzakatarwa. Zvii zvamungataurira veruzhinji?
Wakupa tsika dzedu dzechivanhu ikanzwa kuti mumwe wedu ashaika zviya tinoda kuonekwa chinobata maoko uye mutsika dzedu nemagariro mabatiro edu atinoita maoko tinoda kunokwazisana tinoda kunombundirana uye tinoda kunoonekwa kuti makavaona here vakanga vauya panhamo. Asi munguva yatiri inoyi zindufu dzovati kuti masuper spreaders. Saka tinoda kuramba chipa yambiro kune veruzhinji kuti hongu munhu anenge ashaya ingave iri hama kana sahwira kana zvichigona mira wozobata maoko kana zvinhu zvaanani. Nekuda kuti pari zvinoizvi vanhu vazhinji vachibva kunoviga mufi naivo vanenge vakutanga kurwara nekuzorasikirwawo zvekare nevamwe vakawanda. Saka zindufu ndo dzatione dambudziko guru rekuda kwekuti ndo kuri kubatira vazhinji chirwere checovid-19.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Dare repamusoro-soro reconstitutional court rati richapa mutongo waro munguva inotevera pachikumbiro chemumwe mugari wekubulawayo vaMax Mpungu. Vari kuda kuti dare iri riratse mutongo wedare rehigh court wekuti mukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava vaende pamudyandigere muna Chivabvu richiti vainge vasvitsa makore makumi manomwe anodiwa nebumbiro remutemo kuvatongi veconstitutional court kuti vaende pamudyandigere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemukuru wevatongi vematare edzimhosva Mai Elizabeth Gwaunza vati vachazivisa mutongo wavo panyaya iyi munguva inotevera yavasina kutara zvichitevera zvasvitswa mudare iri nhasi nemagweta emativi ose. Magweta vaMupungu vaLove Mo Maduku naAdvocate Lewis Uriri vaudza dare kuti vaMupungu vari kushushikana zvikuru nemutongo weHigh Court uyo vakati vaMalava vaende pamudyandigere. Magweta vaMupungu audza dare kuti mutongo uyu unofanira kuraswa uye hauna simba sezvo uchifanira kutanga watambirwa neconstitutional court nekuti une chinangwa chekusandura bumbiro remutemo yenyika iro rakapaswa neparamende rikashandiswa nemutungamiri wenyika kuwedzera nguva yavaMalava pabasa. VaMaduku vaudza Studio 7 kuti sei vachiti mutongo weHigh Court unofanira kuraswa.
Chakaraswa neHigh Court ndezvekuti zvanga zvakaitwa naPresident zvanga zvitori mubumbiro remutemo pakaitwa amendment number 2 here. Amendment number 2 yakapaswa neParliament. Saka iyi amendment number 2 haisati yaraswa nedare. Saka ndiyo mutemo wenyika kusvika yabviswa. HIGH COURT yakaita sezvinge amendment number 2 haiko ndozvayakakanganisa. Uye seHigh Court havana simba rekutemo whether weconstitution kana umwe mutemo havana simba rekuti mutemo iwo hausi mutemo vapasina zvatongwa nedare reconstitutional court. Makoti ayane ane mastage yavo. Kune High Court, kune Supreme Court, kune Constitutional Court. Saka bumbiro remutemo rinoti iro Constitutional Court ndiyo yega court ine simba rekuti uyu mutemo haushandi.
Kunyange hazvo vabvuma kuti mutongo weHigh Court une chinangwa chekusandura bumbiro remutemo vange vachimirira sangano remagweta echidiki reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vaAndrea Dracos vati vaMupungu havakodzeri kunge vari pamberi peConstitutional Court pamusoro penyaya yavaMalava nekuti havana kunge vari munyaya iyi payakanzikwa kuHigh Court. Vatiwo havana kuratidza zvikonzero zvinogutsa kuti nyaya yavo ikwanise kunzikwa nedare. Asi vaMaduku vati vaMupungu semunhu wese munyika zvikuru sezvizvarwa zveZimbabwe vanokodzera kuenda kuConstitutional Court kana vaona kuti bumbiro remutemo rave kutyorwa. Mukuru weHuman Rights NGO Forum vaMusakika havana kuenderera mberi nenyaya iyi zvichitevera kuraswa nedare iri kwechikumbiro chavo chekuti vatongi vedare iri vasanzonyaya iyi sezvo vakadomwawo pamutongo we High Court. Gweta ravakika vanobwo chinano vaudza Studio 7 kuti vaona pasina chikonzero chekuti vaende kudare nhasi sezvo vachine pfungwa dzekuti vatongi ava havakodzeri kunzwa nyaya iyi.
Vakika vanga vasina kuya kudare nhasi nekuti nyaya yavo hombe yanga iri pakuti vatongi vanga varipo nhasi havakwanise kunzwa nyaya yavo nekuti inyaya imwe chete yavanga vari site ku High Court. Nokudaro vanenge vasingakwanise kupa mutongo uri fair. Saka ndo ega ishu yanga inayo panyaya yevatongi vanhasi. Saka dare parakarasa chikumbiro ichocho chekuti vatonga vazvibvise Musakika anga asina kukwanisa kuraise anything else nekuti ndicho chikuru ishu yanga iripo yanga inayo.
Vamalava vakanzi nedare reHigh Court vaende pamhandigere zvichitevera kusvitsa kwavo makore makumi manomwe musi wa15 Chivabvu. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakawedzera nguva yavamalava pabasa nemakore mashanu vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act iyo iri kunziwo nevamwe yakatambirwa nenzira dzinotyora bumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC ratadza kupinza masoja muMozambique nenguva yarakanga ratara chikunguru 15 kuti masoja emubatanidzwa uyu anga apinda muMozambique zvichitevera kusagadzikana kuri munyika iyi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe isikuda kubuda pachena kuti urongwa hwayo hwakamira sei panyaya yekuendesa mauto ayo kuMozambique kuti anobatsirana nemamwe mauto emunyika dziri muSADC kunorwisa vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado kuMozambique wokwafiwa nevanhu vakawanda. Studio 7 yave nemazuva maviri ichiedza kunzwa kugurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika. Amai Opa Muchinguri Kashiri avo vari kuramba kutaura nezvenyaya iyi. Zvina hazvina kumira zvakanaka muSADC zvichitevera mashoko aburitswa nemalawi ichiti yatadza kutumira mauto ayo sezvo yabviswa neSADC pamwe nehurumende yeMozambique panyika dziri kufanira kutumira mauto adzo kuMozambique. Zvinonziwo pane kunetsana kuri muSADC zvitevera danho rakatorwa neRwanda rekutumira mauto ayo churu chimwe chete kuMozambique. Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweSouth Africa amai Nosizwe Nqakula vati chiri kunetsa kuti SADC itumire mauto kuMozambique inyaya yekuti mutungamiriri weMozambique vaFilipe Nyuse havasati vasaina gwaro reSADC zviri pamutemo kuitira kuti ibvumidzwe kupinza mauto ayo kuMozambique. Munyora anoona nezvinoitika kunze kwenyika muMDC Alliance muzvare Gladys Slachwayo vati hurumende inofanira kubuda pachena neurongwa uhu kunyange hazvo bato ravo riri kutsigira kuti mauto eZimbabwe aenda kunobatsira kuMozambique ari pasi peSADC.
Mutemo weZimbabwe unotaura iwo kuti kana mauto eZimbabwe kana achitumirwa nyaya yacho inofanira kuzeiwa neParliament ndokuti pave netransparency naaccountability kuti zvizivikanwe kuti zviri kufambiswa sei kunyangwe nyaya dzemari kuti achanga achisangana nemacost ekuti mauto edu anga ari kuMozambique ndiani. Zvese izvozvo zvinhu zvinofanira kudiscusswa, zvinhu zvinofanira kunga zvichizikanwa kuti pave netransparency neaccountability. Asi tinoziva kuti vamunangagwa zvetransparency neaccountability zvinhu zvavasinganzwisisi, zvinhu zvavasingabhelivhi mazviri. Naizvozvo hatisi kuona information iri kubuda ichienda kumacitizens uye ichiendawo kune maparliamentarians panyaya iyoyo kuMozambique. Isu hatipikisi nyaya yekuti Zimbabwe inobatsira Mozambique nekuti Mozambique yakatibatsira mune zvakawanda kunyangwe nguva yehondo.
Asi imwe nhengo yeMDCT inomirira Hatfield muParamende vatapiwa mashakada vati hurumende inofanira kupiwa nguva yakafanira kuitira kuti masoja eZimbabwe asazononhonga zvozvo nemuromo kuCabo Delgado.
Zvatinofanira kuziva ndechekuti haisi nyore ngomuka matumira vana kuhondo pane gadziriro inoda kuitwa yakasimba. Panoda mari, panoda equipment, zvishandiso, zvibatiso, chikafu nezvimwe zvakawanda zvinofanira kutukwiswa pagadziriro. Saka zvinogona kuti deadline inenge yatarwa inogona kusamitwa nenyaya yekuti panenge pachiita kuita gadziriro yakasimba nokuti kana vanhu vanoenda kuhondo vanofanira kunge vakasimba vane zvese vagadzirirwa ndokuti basa ravo ikoko rindoita nyore.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati sangano ravo harisi kufara kuti vanhu vari kuramba vachifa kuMozambique, iyo SADC ichiramba yakapeta maoko isiri kuendesa mauto kunobatsira Mozambique kurwisa vanopfurikidza mwero.
Hongu tinoziva vane zvavanoitawo vachitarisawo nyaya dzekuzvitonga kuzere dzeindependence nesovereignty yemamember states. Asiwo mamember states esadaki paanenge achinga akundikana, tinoona chiri chinhu chakanaka kuti SADC inge ichitumirawo mauto ayo kuti anobatsiridza nyika inenge yawirwa nedambudziko senyika yeMozambique.
Mibvunzo yatatumirawo munyori weSADC Dr. Stegomena Lawrence Tex yanga isati yapindwa kana vanotswa mashoko musangano iri. Amai Barbara Lope vanga vavimbisawo kuti vachatiudza pamberi sangano reSADC panyaya iyi. SADC inoti iri kushushikana zvikuru nekusagadzikana kuri mudunhu reCabo Delgado kuMozambique, uko kuri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanodarika mazana masere ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu reCabo Delgado, uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu vave mumhirizhonga iri kuitika mudunhu iri kubva muna 2017 payakatanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weBotswana uye varisachigaro weSADC Organon Politics vaMokwetsi Masisi vanoti makurukota ezvekunze kweBotswana, South Africa neZimbabwe ari kugadzirira kupinda muSouth Africa kunoona zvingaitwe mukugadzirisa mhirizhonga iri kuitika munyika iyi kana achinge apedza neEswatini. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
VaMasisi vazivisa izvi nhasi mangwanani kuti vaFrederick Shava pamwe chete naamai naLady Pando vekuSouth Africa vakatungamirwa navale muHankwape, avo vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana, vari mubishi kutsvaka chaita kuti musoro uteme kuEswatini.
Sasachigaro weOgan ndakatuma makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yeBotswana, South Africa neZimbabwe kuti anotorepeta zvekuitika kuEswatini. Chikwata ichi chiri kutarisirwa kunanga South Africa mumazuva manomwe ari kutevera kunosangana nemakurukota ehurumende yeSouth Africa pamwe chete nevari kuparadza midziyo nemabhizinesi kuti kuonekwe nzira yekugadzirisa zviri kunetsa.
VaMasisi vati chikwata ichi chichapinda muSouth Africa mushure memazuva manomwe nechinangwa chekugadzirisa zviri kunetsa munyika iyi, vachiti kusagadzikana kuri muSouth Africa kuri kukanganisa zvikuru mamiriro ezvinhu muSADC.
Takafanira kugadzirira kushomeka kwezvinhu zvakafanana nemafuta ezvimotikari nechikafu chiri nyika dziri muSADC nokuda kwemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa iyo yoita kuti kufambiswa kwezvinhu kukanganisike.
Vakafanobata chigaro che miriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Roparanganda vati Zimbabwe inogara ichienda kunogadzirisa zvinenge zvichinetsa muSADC, asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mufambisi wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vanoti maitiro eSADC anosetsa mbavha yakawanda.
Ungasarudza munhu wekuti mumba make ari kutozvikoniwa kugadzirisa zviri kunetsa zvechokwadi zvinondipedza masimba. Saka kana ndichinzwa izvo kuti kune vaFrederick Shava kuti vavepo pane nhengo dzadzidziende kunyika yeEswatini nekuSouth Africa vachitarisirwa kuti vaende kunodzima moto imo maari kubva muno muZimbabwe, muno moto watove muno kwemakore anodarika makumi maviri.
Vambofana avanza Studio 7 kutisade kichazo ikabako ya naiwa kana ikaendere na mberi ne kure la urwere sezari kuita mkugazirisa matambuzi kwa harimu dundu iri.
Sadak ya karamba ichita zaheri kuita situma vanu wakato fuira ugdara kutuwaende kunu gazirisa nyaeze vamu. Kuhuisa na kukutaenda kune zika, nyika za kawanda. Jukutu watatozo zita zisa za toset.
Asimu nyori mkuruwe kutanga we Sadak uyevari mtunga miru webato le mava mbokusile doni wa Simba Makoni. Vano tizi Zimbabwe ngata zishokuita mabasa inenge atumwa nesade kunyangazo zvino zviri manyamamire nerongo munyika.
Kuvamo kwegurukota reZimbabwe hakusi kutaura kuti Zimbabwe ine kodzero pamusana pekuti inochengetedza kodzero dzevanhu kana kuti haimbunyikidzi vanhu vayo. Naizvozvo handidairi kuti kuvamo kwake kune zvakunoreva kunopfuura kuti kugoverana zvigaro panguva iyoyo.
Mirijonga iri kuitika South Africa yakatanga mushure mekunge vaimbo mutungamiri wenyika Eva Jacob Zuma vazviisa mumaoko emapurisa kuti vapike mutongo wakapiwa nendare mushure mekuzvidza zondo commission iri kuferefeta uori unonzi wakaitika apo vaZuma vaive mutungamiri wenyika kubva muna 2009 kusvika muna 2018. Midziyo nemabusiness akawanda zvakaparadzwa mumirizhonga iyi iyo inonzi yasiya vanhu vanodarika makumi manomwe nevaviri vafa. Mirizhonga iyi inonziwa iri kukanganisa kufambiswa kwezvinhu zvakafanana nezvekudya pakati penyika dzeZimbabwe, Botswana, Namibia nedzimwe dzakawanda mudunhu reSADC. Tamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Ramaphosa washanyira nhasi nzvimbo dzeKwaZulu Natal vachiona mamiriro akaita zvinhu. VaRamaphosa vati mhirizhonga pamwe nekubiwa kwezvinhu mudunhu iri zvinhu zvakagarirwa pasi zvikarongwa uye pakava nevanhu vaikurudzira kuti zviitike. Varimi vechibage vakawanda vanoti havasi kubhadharwa mari dzavo neGrain Marketing Board GMB nenguva inotarisirwa izvo zvavakuita kuti vaomerwe neupenyu panguva iyo vari kuda kushandisa mari idzi muzvinhu zvakawanda. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Varimi vakaendesa chibage chavo kunzvimbo dzinotengwa chibage neGMB dzinosanganisira Chinoi, Banget, Magunje pamwe neLions Den vanoti havasati vabhadharwa mari dzavo kunyange hazvo GMB yakavimbisa kuti vanobhadhara mukati memazuva matatu. Mumwe murimi wekumhangura vaMarvelous Matenga vanoti vakaendesa matani mashanu echibage musi wa8 Chivabvu asi kusvika pari zvino havasati vabhadharwa. Vamatenga vanoti kusapiwa mari yavo nenguva kunoita kuti pavanozopiwa mari yavo inenge yave kutenga zvinhu zvishoma nekuda kwekudzika kweuremu hwemari kana kuti inflation.
Ende zvinhu zvinorwadza kuti mari iyoyo time iyoyo yaitenga iri mari yandaita sekuti inosevenza but because nezvi mari iri kungodonha kwadiyo ndaisina kunditira mushumo.
Mumwe murimi wekumakonde vanowe ndoro vanotiwo vakaendesa chibage chavo muna chikumi asi havasati vabhadharwa kusvika pari zvino.
Vanhu vese musi wa7 vakanei vane zvakaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Zambia vanoti nengo dzavo dzave nemwedzi nemasvondo anoraudzira dzisati dzabhadharwa neGMP.
Vane mapika anokwana kuita maviri matatu tichinzwa nyaya dzakaita saidzodzo kuti varimi vazhinji vakuchema-chema nekuti 72 hours akupfuura. Notove nevamwe vanga vachitaura pamusoro pekuti mwedzi kana kuraudzira.
VaZakariya vanoti GMB inofanirwa kubhadhara varimi nenguva kuitira kuti varimi vakwanise kuramba vachiita mabasa ekurima pasina matambudziko. VaZakariya vanoti dambudziko kore kunonoka kubhadharwa kwevarimi rinowanikwawo kumatunhu emashonaland west, mashonaland central nemashonaland east.
Mashonaland central takawana zvikare vamwe vakati hazviri kuti nonokei kukunana chewayandiwo mashuwesi zvinonana chekutu zvichienda zvakadaro. Saka mashonaland province nyanya ndokuri kubva nyaya idzi.
Asi mutauriri weGMB vaNixon Kanyemba vanoti varimi vachawana mari dzavo dzose, uye dambudziko nderekuti varimi vawandisa vave kuisa chibage chavo kuGMB. Vakanyemba vanoti varimi vakaisa chibage chavo kunzvimbo dzekutengesera dzeBanget neLions Den mari dzavo dzichatinonokei sezvo nzvimbo idzi dzakatenga mametric ton 130 ezviuru. Vanoti Zimbabwe yose yainge yatengesa chibage chinodarika 440 ezviuru zvemametric ton mukupera kwezuva musi wechipiri.
Saka vanoti samadhipo maviri aya tiri kutaura nezvavo ari maviri, Lions Den neBanget ndiwo madhipo makurusa. Pari zvino 30% yechibage chese chatatenga Zimbabwe yese chiri kubva paLions Den neBanget.
Vakanyemba vanoti GMB ine mari inokwana kutenga chibage chose chinenge chaendeswa kumadhepoti avo, uye vari kukurudzira varimi vose kuti varambe vachiendesa zvirimwa zvavo zvose kuGMB.
Saka GMB iri kusapotwa nehurumende, tiri kupiwa mari yekutenga chibage kubva kuvanhu. Naizvozvo tinokurudzira kuti varimi vedu vatinoshanda navo ngavarambe vachiunza chibage chavo nembesa dzavainadzo kuGMB nekuda kwokuti tiri kubhadha.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti dambudziko rekusabhadharwa nenguva riri kunetsa mudunhu remashonaland west zvakanyanya, sezvo muri imo makatengwa chibage chakawandisa chinodarika 300 ezviuru zvemametric ton. GMB iri kutenga tani imwe chete yechibage nemadhora zviuru 32 kana kuti 32,000 RTGs. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weFIFA uri kusangana mangwana uchipangana mazano ekutora pamurayiridzi weMawarriors Logar Rusich, uyo ari parumhanhanzombe zvichitevera kuburiswa kweZimbabwe mumakwikwi ekosafa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wekomiti inopinza nekubudisa varayiridzi basa muFIFA vaByron Malandule vati pakasaita zvimhinga mupinyi vari kusangana mangwana vachizeya nyaya yekuti Logar Rusich anokodzera here kuramba ari pabasa kana kuti kwete. Veruzhinji vari kuda kuti Logar Rusich asiyiswe basa mushure mekunge Mawarriors abuda nechimbi chimbi mumakundano ekosafa cup umo akapedza ari pasi pasi mugungano rezvikwata zvishanu. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRoni Sibanda vanoti Logar Rusich atadza kuita zvaakapinzirwa basa, nokudaro anofanira kudzingwa. Vamwewo ndivo vari kuti Zimbabwe yave kuda murayiridzi wemuno kuti atsive Logar Rusich vachiti Joey Antipas, Norman Mapeza kana Kalisto Pasua ndivo vanoita. Asi Logar Rusich anoti hapana zvaaikwanisa kuita kukosafa cup sezvo akaenda nevatambi vaive vagarisa vasati vatamba nhabvu kwenguva refu nemhaka yeCovid-19. Nengo yerimwe sangano revatsigiri vemutambo uyu Muzvare Shamiso Mujeri vanoti veruzhinji vasatarise chete kuti chikwata chakakundikana, asi kuti chakakonzeresa kukundikana kwacho chei. Vanoti dai Zimbabwe yakaenda kuSouth Africa nemumwe murayiridzi yaingonokundikana nekuti vatambi vayo vaive vasina kugwinya.
Let's be fair, patisangoyeya kungoblema coach, tofanira kuziva kuti vakomana gore sangu vasiri kutamba kwakuine lockdown.
FIFA yakaita chibvumirano gore rapera naLogar Rusich chemakore maviri chinoramba chiripo zvichienderana nekugona kwake basa. Chibvumirano ichi chinopera gore rinouya, kunyange hazvo FIFA iine simba rekuchipedza kana ichinge yagutsikana kuti murayiridzi uyu akundikana zvechokwadi achitariswawo mamiriro akaita zvinhu pamwe nezvikwanisiro zvinenge zviripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 rakatarisana nenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 woramba uchikwira. Dare reConstitutional Court rinonzwa uye kusendeka parutivi mutongo waro. Panyaya yakaiswa mudare iri nava Max Mpungu avari kuda kuti dare iri rirase mutongo wedare reHigh Court, wekuti mukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava vaende pamudyandi gere. Sadik inotadza kuendesa mauto ayo kuMozambique sezvakanga zvawiriranwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.